Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 27, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti ndezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voyambira vashandi vehurumende kuti vabatsirewo mukusumudzira zvinangwa zvehurumende zvekumutsurudza upfumi wenyika. Bato rinofungidzirwa kuti rinotsigirwa nava Robert Mugabe reNational Patriotic Front rinoti richasunga mbira dzakondo ZANU-PF musarudzo dzichaitwa gore rino. Zimbabwe inonzi imwe yenyika dzepasi rose dzisiri kubata vatori venhau zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 tiri muWashington DC. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoyambira vashandi vehurumende kuti vashande nemwoyo yavo yose mukusimudzira zvinangwa zvehurumende zvekumutsurudza upfumi wenyika. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuvhura gungano reZimbabwe International Trade Fair zviri pamutemo, vaMnangagwa vati kutaura kusina mabasa kana zviito zvinobatika hakubatsire, nekudaro zvakakosha kuti vashandi vehurumende vazvipire mukusimudzira chinangwa chehurumende yavo chekumutsurudza upfumi. vaMnangagwa vati avo vanowanikwa vachiramba kushanda sezvinotarisirwa vachaburitswa muhurumende.
My government will not tolerate any form of public lethargy and due delays, bottlenecks.
Hurumende haizotambira vanhu vanodonza tsoka dzavo, vanononoka kuita zvinhu pasina chikonzero, kuvhiringidza zvinhu kana kuda choko mhomwe kana kuita zvinhu zveuori. Avo vachawanikwa vachivhiringidza zvinhu panyaya yekuvandudza upfumi hwenyika vachasiyiwa panzira.
vaMnangagwa varumbidza ZITF vachiti inobatsira kusimudzira upfumi hwenyika nekupa hwaro hwekuratidza zvakasiyana-siyana zvinogadzirwa kana kuitwa munyika, pamwe nekupa mukana wekuziya matambudziko ari kusangana nevemabhizimisi. Vati donzo reZITF rinoenderana nerehurumende yavo rekuti nyika ibudirire munyaya dzezveupfumi. Vatiwo kunyange hazvo hurumende yavo iri kukoshesa kuvaka ushamwari nenyika dzepasi rose, zvakakosha kuti vemabhizimisi vemuno vasapeta maoko avo asi vatore mikana iripo yekuvandudza makambani avo.
The domestic industry and business alike should not be spectators or mere commentators.
Vemaindastri nemabhizimisi vemuno havafaniri kupeta maoko sevanhu vari kuona mutambo kana kungove vanhu vanotaura chete. Kana takanangana nenyaya yekuvandudza upfumi, vanotofanirwa kuve ivo vanenge vari pamberi mukubatana nekushanda pamwe nehurumende pakutora mikana iripo munyaya dzezveupfumi.
Vasati vavhura ZITF, vaMnangagwa vambotora nguva yekushanyira zviratidzwa zvakasiyana-siyana vakati vafadzwa zvikuru nezvavaona. Zvichakadaro, vamwe vari kuratidza zvigadzirwa zvavo varumbidza gungano iri vachiti rinovapa mukana wekushambadza zvinhu zvavo kuvanhu vakawanda. Mumwe weavo ndimuzvari Rosemary Vambe, avo vanogadzira mbatya dzinozivikanwa kuti African Attire, vati kambani yavo iri kukura nekuda kwekuti vave nemakore akawanda vachiratidza zvinhu zvavo paZITF.
Kuya kutifu kunoya vanhu vanobva mativi mana kwakasiyana siyana ende vanhu vese ivavo ndine makastoma izvozvo vari kubva kuBotswana handiti muriko here, vari kubva kuSouth Africa vati muriko here, wekuIndonesia izvozvi vati tiri kutouya tichitorawo machira emuno nekuti taona kuti une vamwe machira asiri emuno. Saka ndinotokurudzira zvikuru kunyanya madzimai usazeze kusvika panonzi kutrade fair, ukazwa sere kuti trade fair wobva wavhunduka. Ndokwatakakurira vamwe nasikusikanwa kudai.
Gungano rezeta ITF regore rino nderechi makumi mashanu nepfumbamwe, uye vakuru vakuru vekambani yezeta ITF vanoti vari kufadzwa nekuti gungano iri riri kuramba richikura kana kuchitariswa uwandu hwevanouya kuzoratidza zvinhu zvavanoita kana kugadzira. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Bato rinofungidzirwa kuti rinotsigirwa nava Robert Mugabe reNational Patriotic Front rinoti richasunga mbira dzakondo ZANU PF pamwe nemutungamiri wayo vaEmerson Mnangagwa musarudzo dzichaitwa gore rino. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wavo wekutanga weutungamiri wedunhu remasvingo paCharles Austin Theatre nhasi, vakuru veNPF vati vaMnangagwa nevamwe vavo vachakundwa muzvigaro zvavachakwikwidza munyika. Mukokoreri wemusangano weNPF munyika vaJP Jabunu vaudza vatungamiri vabva kumadistricts manomwe edunhu remasvingo kuti bato ravo rine rusigiro rwakawanda kusanganisira nenhengo dzeparamende nemakanzuro achiri muZANU PF.
Masivya wakaita suru kuZANU PF ari mazviwa musavachikira. Tine urongwa hwakakura, handitauri bhozi, tine mazeyawo panapa. Tine urongwa hwakakura ndedu mazviwa ero, tine makanzura edu ikoko, tinoziva patinoda kudira chijecha. NPF, NPF moto, moto. Ndakuudza kuti regai pia vakadzi apinde nejuda apinde. Tine urongwa hwakasimba, tosangana pai kubalet. Tonosangana, tonosangana.
Mutauriri weNPF vaJelas Mawarire vati vaMnangagwa havana chavanowana mumasvingo vachiti bato ravo ndorima rakasimbisisa.
Ndinofunga kuti isu kuno kumasvingo Mnangagwa hatimuzivi. Vanoti Mnangagwa mukaranga havazivi kuti Mnangagwa muzambieni. Hakuna, hatimuzivi isu. Kuno ndokwatinoda kumeka shuwa kuti hawani chinhu. Kuno kwaanoshanda namabhinya akaita sana hungwe havabati chinhu. Kuno ndokwatinoda kuvataridza kuti kuno uku ndokwakasimba NPF.
Mutevedzeri wemukokeri wemusangano weNPF munyika vaJimmy Kunaka vati hurumende yavaMnangagwa haisi pamutemo nekuti yakapinda nekubvuta simba ichishandisa mauto, nekudaro vanhu vachaibvisa vachishandisa vhoti.
Bati vakaita zvakanaka nekuti vakatidzidzisa. Handimunoziva kuti makore esati asvika zvekuti kuState House kunosvikwa. Ndo vakatidzidzisa musi wa15 November. Vakati kuvanhu, handii tinobvisawo Mugabe kuState House. Isu tiri kutiwo nezuva ravachadedzera election, handei tinovabvisa vakapinda zvenharo kuState House ikoko. We are ready to defend this country.
VaJabunu vati sezvo vave mubato rinopikisa, utungamiri hwavo huchapinda muvanhu vachibvunza kuti vopinda mubatanidzwa here nemamwe mapato anopikisa. Vakurudzira vanhu kuti vasati kushungurudzwa nevatsigiri vaMnangagwa avo vari kushandisa mauto kunyaradza vanopikisa. NPF yati yave mubishire kugadzirira Congress zvichitevera kuumba kwaro. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
European Union inoti iri kutumira vaongorori vesarudzo kuZimbabwe gore rino mushure mekukokwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. EU yaburitsa mashoko aya nhasi zvichitevera musangano wakaitwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaSibusiso Moyo nevanoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika musangano iri vaFederica Mogherini kuBrussels. Akandike kutanga kuti EU izoongorora sarudzo muZimbabwe mushure mekunge vaongorori vayo vadzingwa munyika yeZimbabwe muna 2002. Gadziriro yesarudzo muZimbabwe yasvika padano repamusoro-soro mumapato mazhinji. Mutungamiri weimwe MDCT vaNelson Chamisa nasi vasangana nenhengo mazana mana nemakumi matanhatu nesere dziri kuda kupinda musarudzo dzemaprimaries muHouse of Assembly neSenate. Bato iri rinoti riri kutarisira kunge rapeta sarudzo dzaro musi wa12 Chivabvu pamberi pesarudzo dziri kutarisirwa kuitwa munyika. Vachamisa vati bato ravo richakoshesa zvigaro zvemadzimai nevechidiki richivapa zvikamu zvavo. Vati vachapawo zvimwe zvigaro kune vakaremara. Vachamisa vati makanzura anoita zveuori nekutuka vamwe vacharambidzwa kukwikwidza musarudzo. Vasimbisawo kuti sarudzo yavo inenge yakanangana nekusimudzira vanhu vari kumaruwa. Bato iri rine musangano mangwana paJonas Primary School kwaSeke, mumwe uchitwa kwamubayira kumondoro. Blessing Zulu weStudio 7 ataura nevanoronga misangano mebato iri vaAmos Chibaya kuti tinzwe zviri kuitika.
Tanga tichisangana nemacandidates edu ose emaparlamentary, ndingatora kuti maconstituency ese ari 210 angatamirirwa neavo vari kuda kuti vange vachizokwikwidza pakuva vamiririri vemaconstituencies ari munomunyika yedu yeZimbabwe.
Shoko ramanga muchivaudza ranga riri rekuti kudi apa?
Shoko guru ratativaudza nderekuti iro sevanhu vari kukwidza kuti vange vachizovawo vamiririri vevanhu, ngavaite zvinhu zvavo murunyararo, vasagusana, vanewo munhu umwe chete vari kurira zvamu ramai vavo. Saka namuchiurira zvamu ramai venyu hamuri damburiro kuti mangwana vachazoda kumwe mukaka. Kechipiri iri nyaya yekuti iyo sevanhu vari kukwidzana pazvigaro zvekuva vamiriri venhengo dzeparamendi vakwanise kuti vange vachigona kuurirana sevanhu vamwe chete, kureva kuti kutaurirana kuya kwokuti mukoma Blessing, madi mambotiwo nimbopindavo, kana zvazorambisisa yatoti consensus pachirungu. Kana consensus yaramba, mastructure edu emusangano nevanhu vese emusangano vanenge vari munzvimbo iyoyo vochigara pasi vosarudza munhu wavanenge vachida kuti anga achiva iye mumiririri wevanhu munzvimbo iyoyo.
Anenge achivhota ndiani apa? Nekuti kavamwe vanoti panogona kuzotanga kutengeswa makadhi matsva pasizvo paakuitwa maprimary kudai.
Vanenge vachivhota mamembers edu emusangano. Mamembers edu emusangano anozikamwa. Mukaenda kuconstituents, mukaenda kudistrict, vanhu pache zvavo vanozivana nokuti tine mastructure edu emusangano, tine membership emusangano. Saka kune inonziyo electoral college. Electoral college inenge ine vanhu vanenge vari munzvimbo iyoyo vatinge chituta accredit vachipinda pakuparticipate pakudii pakusarudza candidate yedu.
Ko mangwana tiri kunzwa kuti munenge muine musangano, zviri kufamba sei apa?
Mangwana tinenge tiri munzvimbo yepaSeke, nemusi wesvondo tinenge tiri kumondoro mubayira.
Murongi yemisangano muMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, bato reZANU-PF riri kutarisirwa kuitawo sarudzo dzaro dzemaprimaries nemusi wesvondo. Kunyange hazvo bato iri range rati vanhu vose vari kutsvaga rutsigiro vafambe vose kuitira kuti vasapote vachikandirana makobvu namatete uye kuita zvetsvimbo mugodzi. Kunetsana kuri kuenderera mberi kune dzimwe nzvimbo dzakaita seMashonaland East, Midlands, Masvingo nedzimwe, vamwe vachinzi vari kuita zvemirizhonga. Vamwe vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori. Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wemunyori wezvemutemo muZANU-PF vachimiririrawo mazuva weSouth mudare reparamende vaFortune Chasi kuti tinzwe zviri kuitika.
Isusu tiri kusvika muconstituency papoint yedu yatiri kuzosangana. Tine vanhu vanofana, takatanga tiri vana vanhu, munhu azoitwa redeploy somewhere, vanenge varivo vatungamiri vanenge vachiti coordinator. Tiri kunosangana toremindana kuti tiri kuenda pakati pakati nepakati. Toenda ipapo vanhu vanosvikoudzwa mitemo yacho yekuti tiri kushanda sei. Vanhu havabvumirwe kupururudza kana kuomberera vanhu kana kuita noizi kana kutaura taura zvisina tsarukano. Saka tiri kutanga nemakansela. Makansellawo vese macandidates vopiwa 5 minutes. Vari very strict nenyaya yetime. Kwedu kuna mai Masiku vari very strict, naakatsande Comrade Katsande kukatongo pura 5 minutes wakutokitra slogan kuti uchi garapasi ukawaste time uchungwe ito oma slogan jizozo jionengo wapererwa tokuiza usika tasika kuna kuma MP vani wakanyinya utarisira kuma MP saka ma each member prospering member of parliament ari kutaurawo nhaurwa dzake nezvazvirongwa hwainawo neconstituency haubvumirwe kushoropodza mumwe aripo kana kutaura zvisina kunaka taura zvako zvawakanangana nazvo within 5 minutes.
Asi nguva iyi iri kunyatsokukwanira here?
Aiwa iri kutikwanira, iri kutikwanira zvakanyatsonaka nokuti kana wakarongeka fanike sesu tanga turi ma MP uri kutarisa kumashure uchiudza vanhu kuti pano patiri ndakavaka brokerage classroom ndakaita chakati ndakaita chakati ndakaita chakati vanhu vanenge vachikuziva 5 minutes yakatokwana inini ndiri kuita average 3 minutes.
Asiwo tiri kunzwa kuti kune dzimwe nzvimbo pane vamwe vanga vachichema chema kuti kwakumuka zvakare nyaya yemhirizhonga vamwe vachiti kuri kuitwa zvehuoni nyaya idzodzo dzinogadziriswa sembato
vari kuita zvisiri pamutemo vachakwanisa kunge vari vanhu vachazodisqualifiwa.
Mutevedzeri wemunyori wezvemutemo Muzano PF vachimiririrawo Mazowe South mudare reparamende vaFortune Chasi vachitaura vari parunhare kuMazowe naBlessing Zulu weStudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamaswaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeSyria iri kuronga kutora midziyo nedzimba dzevanhu vakatiza nyika iyi, ichiti vanhu ava vakasadzoka vachiratidza magwaro ekuti ndivo varidzi vedzimba kana midziyo hurumende inenge yozvitora. Pasi pemutemo wakadzikwa muna kubvumbi, vanhu vanosvika mamiriyoni matanhatu vakatiza mhirizhonga, kusanganisira mamiriyoni manomwe evanhu vakabviswa mudzimba dzavo nekuda kwehondo. Vanofanirwa kunyoresa dzimba nemidziyo yavo chivabvu 5 asati asvika. Vakatadza kuita izvi, misha nemidziyo iyi zvinotorwa nehurumende. Mutungamiriri weGermany amai Angela Merkel vashanyira kwezuva rimwe chete muzinda weWhite House vachisangana nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Rwendo rwaamai Merkel runotevera rwendo rwemazuva matatu kuAmerica rwakaitwa nemutungamiri weFrance vaEmmanuel Macron. Masangano akazvimiririra asangana muHarare nhasi achizeya nzira dzekuvandudza mitemo inobata kubviswa kwepamuviri kuitira kuti vanhu vasaomeserwe munyaya dzekubvisa pamuviri pavanenge vasingadi. Musangano uyu wakokerwa neWomen's Action Group neSafe Abortion Action Fund waumba komiti yavanachipanga mazano ichanyora gwaro rinotara shuviro dzevanhukadzi panyaya dzekubvisa pamuviri kuitira kuti paramende inodzike mitemo inoenderana nezviri kuitika. Chipanga mazano munyaya iyi amai Felix Mbanje vanoti kubviswa kwepamuviri zvisiri pamutemo kuri kupinza madzimai akawanda munjodzi. Chipanga mazano muWomen's Action Group Dr. Mervin Chiweshe vanoti pari zvino Zimbabwe haibvumidzi kubviswa kwepamuviri kunze kwekuti kana munhu abatwa chibharo kana pamuviri pacho pachisa mutakuri munjodzi uye kuitiswa pamuviri nemunhu weukama. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Naurana nasi yenge kani nangara nekuti toita se ne wakadu wari kufa. Master district batu kani zote wanu wari kufa neku bita nungu. Taka wakawanda watu wano bita edano cha shumuti, kana wano mwa shinu, kana wano piwa mshonga ne mahebzi, nenganga marai nungu. Shangasa sangandira nasi leshe kuti tochaga masangana mwenda kango chetu kutuona tuto shuita se mtemodi wa abortion hauzi illegal. Sisi nofunga wanu, but mtemodi uno buza abortion mwenda daga fia na fia. Asichi kutu nje kuti izo njira dacho, for example, kutikana mna garepwa, anafana kwa na abortion asiskritika sesezo zozo. Kwa nazi tanga chingo chaga, choti kwa seo sa msorta mwchete, chone sema sanga na chandale zimazi mai kuti, choita sei kuti niyai itika.
Ivo vano, varukura rama iko zino, wakato pinda na neta unaizozi, vanere rubatiro ravaruko wana.
Kwa apana kana. Wajimwe ingwe na uya chikuti chikuneza Mzimbabwe niya information. Taka hizo za tumbo ziye kutu wanobiza wari kupi munu kajinji ika na kakwara anenda kuchipatara. Kuchipatara wanombata mzira. Na unaka tanzikwanya zikuti manesi mangwe anotuka munu antanga umpari zira kutuza waita zaka iva. Taka wajinji wari kufambo mwa wajifila guilty nezinu. Chawaka itapastaru batiro.
Imimaka zutari sosa mazikoko otamunya ya izi. Zizwa munofunga kuti ndo zingadae zichitwa munyika kweza kubetereza wanu wanusangana ni matambuzi kwa kadai.
Ye chekutanga na uwe kutuse na warukushanda muzipatela zeda. Wanushanda ni wana. So anachiremba wedu, manesi wedu. Nikuta aboshen ingori ki a medical procedure. Taka chiremba na farabada munu shakanaka. Patika zinji uruko zivota na chiremba wa sabada munu shakanaka. Ende mwishikuna zara jyoti mtemo wedu. Izo zyo kafamba mzira mwaka funza wanu. Mtemo wedu mbabo unoti chine aboshen. Lana avazi. Taka chukuru zira wakuti parliament. Yo government ya ifambise information ni yekuti mtemo wa aboshen yoka mirasei. Nikuta wakatasanya na ufange na uzangasara zirepi na sechwa valen. Mzimbabu zaka wanda chaezu. Wana wakawanda wargu repom. Paruchengeta wanae rep. Wasinga ziyotu wa mtemo wana kwa sauna wana rubatiru.
Chipanga mazano msanganore Women's Action Group Dr. Mervin Chiweshe wachitaura avare parunare muarare. Zimbabwe imwe yenyika dzepasi rose dzisiri kubata vatori venhau zvakanaka. Izvi zviri mugwaro richangoburitswa neReporters Without Borders. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Panyika zana nemakumi masere dzakaongororwa, Zimbabwe iri panzvimbo yezana nemakumi maviri nenhanhatu pakusabata vatori venhau zvakanaka. Nyika iri pekutanga, iri nyika inonzi ndiyo inogonesa kubata vatori venhau zvakanaka. Nyika nhatu dziri pamusoro iNorway, Sweden neNetherlands, ukuwo nyika dziri kusimudza mureza weAfrica iGhana, Namibia neSouth Africa. Nyika yakashatisisa pasi rose iNorth Korea, ichiteverwa neEritrea. Motori wenhau, Thomas Mupfuka, anoti kunyange hazvo kwave nehurumende itsva, vatori venhau vachiri kunetsekana kuwana ruzivo rwezviri kuitwa nehurumende yava Emmerson Mnangagwa.
Tichiri kutarisa nedambudziko rakakura kwazvo kuti hurumende haisi kupa information kana yatinenge takumbira kana kuti tichigone kuti ruzhinji riunzwisise maererano zvinenge zvichiitika. Takatarisa nemadeals anosainwa pakati pehurumende nedzimwe nyika. Zvinhu information iyoyo haibude nyore uye dzimwe nguva haikwanise kubuda, zvinoita kuti basa redu rive rakaoma kwazvo. Saka zvinhu zvatoshuvira kuti nekufamba kwenguva pamwe zvingagone kugadzirisika, pamwe nyika yedu ingaiende pachidanho chiri nani pakubudiswa kwenhau nekutorwa kwenhau mupasi rese.
Mumwe mutori wenhau, God knows womwe, anotiwo yaive tarisiro yake kuti hurumende itsvaigadzirise mitemo inobata vatori venhau.
Hurumende dai yatibatsiro isu sevatapi venhau, tichakatarisira nhau yesarudzo yematongerwo enyika mazuva anoteera, kuti dai yabviswewo mitemo yakaita senaipa uyezve yatichengetedzewo especially mubasa redu rekutsvaka nhau nekutapa nhau nekushiya nhau, nekuti mazuva apfuura kana kuti makore apfuura aya takaona pfumvu zhinji kusungwa, kurohwa nevamwe nekutoshayikwa zvamu chose. Saka tiri kuti pamasarudzo edu yematongerwo enyika aya dai vatiwaniro rubatsiro, vatisimudziro tiwano mashandiro akanaka.
Mumwe mutori wenhau, Columbus Mafunga, anoti rimwe dambudziko riri munyika inyaya yekuti mamwe mapazi ehurumende anotora vatori venhau sevavengi.
Zine shida kuti dai urumende ya kurumidza kugadzisa mutemo inoita kuti majournalists nevamwe vanosenza navo vanga vachisenza vakasununguka.
Sachigaro weMedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe, vaGolden Maunganidze, vatiwo zvinosuwisa kuona kuti Zimbabwe ichiri kure mukusunungura kufambiswa kwemashoko.
Noti hatifari kuona kuti sarudzo netsvagurudzo dziri kuitwa dzinoratidza kuti vatori venhau vemuno havasi kushanda zvakasununguka tichitarisa zviri kuitawo kune dzimwe nyika. Nekuti mitemo yatinayo munomu ndeyatinongochema kuti hurumende yabvisa vanaposa aipa Broadcasting Services Act neimwe yakadaro inoshungurudza vatori venhau.
Vatori venhau munyika vanosangana nematambudziko ekusungwa vari pabasa, kurohwa uyewo kurambidzwa kutora nhau pane dzimwe nzvimbo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvikwata zvenhabvu yepamusoro zvose zviri gumi nezvisere zviri kukweshana mumitambo mipfumbamwe mukupera kwesvondo. Michael Kariati anoti panyaya iyi.
Mangwana kuchange kune makuwerere Baobab Stadium kumondorongezi, apo zvikwata zviviri zviri kutungamira makundano ekasolaga Premier Soccer League, Ngezi Platinum Stars neHighlanders zviri kubandana mumutambo mukuru wenhabvu wesvondo rino. Mutambo uyu uri kusanganisa zvikwata zviviri zvisati zvamborohwa kubva makundano aya atanga, uyezve zvakasiyana nemapoints maviri chete madamburo iri iyo iri pamusoro-soro. Muongorori wemutambo wenhabvu vaGodfrey Fandada vanoona kunge bhoso ndiyo ichakunda.
Changu uri mutango wakaoma, asi ndiwayasit ndoona sekunge Highlanders ichangoita take over from where they left the saka ndoti bhora kuHighlanders.
Asi murairidzwe Ngezi Platinum Stars Tonderai Ndiraya anoti havaite gadziriro yekuti vakundwe asi kuti vakunde. Mabata Andiraya namadhinda Ndovhu Highlanders akachengetedzeka zvichienderana nematambiro ari kuita zvikwata zvavo, asi kwete Raloid Mutasa uyo ari kurairidza Dynamo. Mutasa anofarira kukunda Blue City Murufaro Stadium nesvondo kuti achengetedze basa rake mushure mekupiwa mitambo mitatu inoteverana kuti akunde kana kuti anosiyiswa basa. Sachigaro weDynamos Vakeni Mubayiwa vanoti zviri muriropa reDynamos kuti murairidzi anotadza kuita zvavanoda anodzingwa.
He doesn't deliver, our culture at Dynamos is we don't keep you with fire.
Pari zvino Dynamos iri pachinhano chechipiri kubva pasi-pasi, yakaenzana pamapoints matatu neZPC Kariba iyo iri pasi-pasi. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Chicken Inn vs Yada, Shabani vs ZPC Kariba, Black Rhinos vs Blauwe Chiefs, Mutare City Rovers vs FC Platinum, Nitrat vs Cape United, Herentals vs Harare City, Triangle vs Chapungu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa voyambira vashandi vehurumende kuti vabatsirewo mukusimudzira zvinangwa zvehurumende zvekumutsurudza upfumi hwenyika. Bato rinofungidzirwa kuti rinotsigirwa navaRobert Mugabe reNational Patriotic Front rinoti richasunga mbira dzakondo ZANU PF musarudzo dzichaitwa gore rino. Zimbabwe inonzi imwe yenyika dzepasi rose dzisiri kubata vatori venhau zvakanaka. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, munotitumira tsamba mbozha kustudio 7 at voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.